A very, very good evening to you, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from Voice of America on Tuesday, April the 10th, 2018. And this is The Connection Live Talk coming to you live from Voice of America in Washington, D.C. And I'm your host, Mike Ove.
And I'm Ivan Zininger.
Oh yes, gentlemen, ladies too, we are back, it's been 2 weeks since I last saw you, I had missed you guys, but we're back, and today we are talking about two very important things, two very distinct movements that have gone from social media to society. We're talking about the Generation Consensus Movement, and of course we are talking about the hashtag EDHasMyVote movement. What do you guys think?
It's going to be interesting.
Fire.
Yeah, let's get connected on Twitter and Facebook using their two hashtags, hashtag generational consensus or hashtag ED has my vote. But don't forget to tag us on Twitter. Our handle is at Studio7VOA. And for those streaming on Facebook pages, go ahead and feel free to use the hashtags in our comments sections. Our three different Facebook pages are VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7.
That's right, Evans. And for those who want to speak on air, you can join us. You can call us. The number to call is 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. You can also give us a text on WhatsApp. Text us, and we will call you back. The number, as you see on your screens, for our radio listeners, is 202-465-0318. The number one more time, 202-465-0318.
We are also streaming live on the internet on voazimbabwe.com, voashona.com, and voaindebele.com.
Yep, definitely.
Mike.
Welcome.
Thank you.
It's been a minute, bro. They had missed us.
How have you been?
I've been alive. Well, folks, welcome to the Youth Connection. We are coming to you live once again, live from Washington, D.C. I'm your host, Mike Hove. As mentioned early on, today we are talking about the role that youths are playing within the several different political parties. Of course, the whole hashtag EDHasMyVote movement, the whole hashtag generational consensus movement, these are all originating from the youth. We want to hear, what role are you as the youth playing? Several different youths playing when it comes to political seasons in several different political parties.
It's a huge campaign going out there as we head for elections, Mike. You know, when we saw the hashtag EDHasMyVote campaign rolling out last week, you know, and we've also been following the
generational consensus.
Mm-hmm. It's crazy. It's going to be greater much later. Mm-hmm. We're going to be following everything through and through. So today, it's an open mic for you guys. Join us and let's hear what you think.
Of course, as we mentioned early on, this are all about you, the folks, all about you, the youth. So we want you guys to give us a call, join into the program. But it's not just going to be you that are going to be on the program. We're going to expect to have, well, we promise to have several different youths from several different political parties. It's going to be a hot one. I promise, folks, come in, join. The program is yours.
Mike. I'm going to go to the house. Vaviri vatatu vachapindawo muchirongwa vachizotaura zviri kuitika kwavari. Tinovimba kuti tichanzwa kune vari kumhanya nechirongwa chehashtag EDHasMyVote movement, and then tozonzwawo kune vari kumhanya nechirongwa chehashtag generational consensus movement. Toda kuona kuti musiyano wezvinhu izvi ndewekuti kudii. kuri kuendwa nenyika iyi kwakunzi kudii vechidiki vafunge kuvajamuka here vafunga kudya gora here hanzi havachadi kutonga mangwana varikuda kutonga nhasi toda kuti tinzwisise ipapo kuti zvii zvavafunga zvii zvavari kuronga havachadi here zvachose kuti paite vanhu vakuru musystem.
Of course.
Kana kuti vakuda kungomhanyawo vari vega. Ameno, tichanzwa iko.
Right. Njengaloko valalele kushiwo nguEvan Zininga, umunye mtsakazi, my partner in crime.
Hakuna crime.
Lamhlanje kuhlelo, we are talking about ama movement amabili. One eyokuqala, hashtag ED has my vote, ASVile, hashtag generational consensus. Uyazi, I movement le, I generational consensus, eneng labantu babona ngani, he, it's a movement that more empowers abasakhulayo ukuthi bakhangela ukungena ezikhundleni ezijiyeneyo emphakathini, ikakhulukazi kwezombusazwe. Simbonile umnumzane uNelson Chamisa, yena ekhuthaza abaningi abasakhulayo ukuthi bafethe ngenani, sikhokhele sibe abantu abasakhulayo abathatha ikusasa labo ezandleni zabo. So today yiyole ndaba esikhangela ukuxoxa ngayo, sikhangela ukungenisa abantu abaningi kuhlelo lolu, ikakhulukazi lamhlanje, ikakhulukazi nina abalaleli bethu. So siyalicela, please ngenani kuhlelo, sithinteni lingene kuhlelo, lisitshele ukuthi first of all which team are you part of? Are you ETS my vote, or are you generational consensus? Oh, and then ASVile, what do you think about ama movement lawa? Ikakhulukazi njengoba it's more powered by abantu abasakhulayo. So ngenani kuhlelo. So Vanzo, wangawuchitsana ngura kuti on Saturday wakaita interview.
Yes.
Vanhu vachikudza ma secrets aya ezve ED has my vote.
Pane vari kutaura kuti hanzi ED has my vote. Tiri kuti vari kuti vari kuti hanzi sevechidiki veZANU PF vaona zvakakodzera kuti zviri kutaurwa nemutungamiriri webato ravo reZANU PF vaEmerson Mnangagwa zviri kuenderana nepfungwa dzavo dzavainadzo ivo sevechidiki dzekuenda kumberi kwenyika yeZimbabwe. Vari kutaura muchirungu tingati succession plan. Vari kuona vachipinda munzvimbo dzekutungamirira, vachipinda munzvimbo dzekumiririra makanzalas, ma MP, ameno kuma president
varipo. Vakona.
Varipo vamwe. Handiti pane mumwe watakanzwa uya achitaura kuti inini ndini nda president kubva nhasi. Hanzi ndonzi president Jonas. Varimowo munyaya dzacho. So
I hear Vanso kuti we have our first guest, but tingakahambi kuye umnumzana uStalios uSiziva. We have a video that we want to play.
Sure.
Lapho umnumzana uPromise Mkwananzi ongusakhulayo olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe explains a little more about each generational consensus movement. So before we go to uStalios ozasitshela okuningi ngemovement lena, let's go to uPromise sizwe ukuthi yena uPromise uthini ngalokho.
Generational consensus is not about age. Generational consensus is more about time. It's about historic and significant time frame that each country or each group of society goes through. And during that significant historical event, these people are united by a particular aspiration and a particular objective. For example, if you talk about Nelson Mandela, you are talking about a representative of a generation that fought not against apartheid, but for a free, open and democratic South Africa. If you talk about Zimbabwe, Zambia, Tanzania, Kenya, you name it, we are talking about Robert Mugabe, Kenneth Kaunda, Julius Nyerere, Kwame Nkrumah and the others, who fought for the liberation and independence of Africa. It was a generation. But that generation was not made up of a particular age group. It was made up of all people in a particular time frame, fighting towards a particular aspiration. And that is an aspiration is an aspiration to say there have been people who have been leading our, who have fought for our independence. We have led our country to where it is today, but we have failed to fulfill the very objectives for which they fought. We have failed to live up to the principles and the values that they propagated and through which they mobilized the people to support. So today, we the young people, we are coming in. We are not saying what they did was not important. We are building on the foundations of the liberation struggle. We are building on the foundations of an aspiration of a Zimbabwe that is better and that is greater than what we have for all our Zimbabwean people of all age groups. Zimbabwe does not exist in a vacuum. Zimbabwe exists in a global context. And the global context, Zimbabwe cannot hope not to affect or be affected by global development. One of the things that is emerging worldwide, across all cultures, whether we like it or we don't, these are factual issues. We are seeing the emergence of a new generation of leaders. And that new generation of leaders, we're not particularly seeing young leaders, but we are seeing a new generation of leaders. But because it is a new generation of leaders, it is coming with new leaders. And those leaders are just happen to be young. I don't know if you get me. So we have seen that emergence of those leaders. You go to France, you go to Canada. I was watching this morning on TV some DA conference that was taking place. And you look at the leader, it's my age. You look at Julius Malema, it's my age. Go to Botswana, there was a 30-year-old minister of industry and something. Not even that. If you go back to the liberation struggle itself, how old was Mugabe when he became president? How old was Emmerson Mnangagwa when he became minister? I mean, 37. He was a representative of a particular generation. In that understanding, there are things that we as young people we must ask ourselves and be able to have answers to. If this generational consensus idea is to become a reality, it's not going to become a reality by its own. There are certain people that will have to sit down and think and plan and strategize and define this creature called generational consensus and perfect it and defend it and allow it to evolve with the time.
Aiwa, tiri kumunzwa Mukwananza ari kutaura nyaya yake, ari kutsanangura kuti nyaya yegenerational consensus, Mike. Anzi hatisi kutarisa zera revanhu pano.
Of course.
Tiri kutarisa nyaya yegeneration, tiri kutarisa nyaya yetime, nguva yatave, nenguva yekwatabva nekwataa kuenda. Kuti vakarwa hondo, vakaenda, vakaunza Zimbabwe, vakaita basa rakakura. Asi vechidiki vaakuti iko zvinezvi. Isikhathi sesifikile.
Njengaloko kuthiwe ngu-Evans balaleli, umnumzana uPromise Mkwananzi uyasho ukuthi hayi, le ndaba esegudweni e-generational consensus, it's not really the way that abantu abaningi were perceiving it, ukuthi hayi, ithina njengabantu abasakhulayo sesithathe isikhundla, sesilahla abantu abadala esayidini, hayi cha. What it means is it's more of an intergenerational movement. Ukuthi thina njengabasakhulayo siyabonga abantu abadala ukuthi hayi lalwa empini and you got us eZimbabwe, you got us independence. Kodwa isikhathi sesifikile sokuthi thina njengabantu abasakhulayo singene lathi sikhokhele. 1, 2, uyasho ukuthi ungabheka emazweni achiyeneyo, there's now a new movement engenayo emphakathini emhlabeni jikelele. Where abantu abasakhulayo are now becoming presidents, abantu abasakhulayo are now becoming ama ministers. Ubonile kwene Botswana omunye umama who's now 30 years old, like minister of what,
trade and commerce or something.
Exactly,
right?
Yeah, umuntu ongisakhulayo 30 something like use ulasi isikhundla esiqhakathekileyo. So that's what he's trying to explain, ukuthi hayi generational consensus is not really about that. Kodwa like I said earlier on, the program Nena is not just about generational consensus. So as about just one movement. There's another one, EETS My Vote, and Skanut. Abasakulaya Abebanda Lezanu PF, Bazangena Labas Chelogning Nalok. Gotwa, we have our first guest on the line, Mr. Gift Ostalios Siziva, your favorite politician. Our favorite, number one human rights activist, Gift Ostalios Siziva. Siziva, unjani pogaba. How are you doing, my brother?
I'm doing very well, very revolutionary, yes.
Right, Sizi, but mina, every single time I go onto Facebook, all I see is Gift as a chelabantu, generational consensus. I was telling Amafishane, from your opinion, Uguti, what is this movement all about?
Thank you very much. I think generational consensus is a broad movement of young people in this country who are pursuing the participation of different streams of history across different generations to begin to speak to the question of inclusion, which is not political in any sense, but also speak to the issue of inclusion of young people within the church framework, the civil society, business, and other platforms of our society. But this particular movement looks at the ascendancy of Comrade Wamba Diawamba, Nelson Chamisa, into the achievements of the MDC, particularly not because of his age, but in terms of the need of organic expertise in terms of leadership of our country, but also then looking to say age should not be a prerequisite for somebody to be discriminated in any position. So we're talking about having a CEO who's very young or a big corporate. We're talking about somebody leading a movement. So to us, Nelson Chamisa becomes that inspirational representative capacity of a broader call for young people, for different streams of history to begin to reconvene and open the future, because we have concluded that the present is holding the future and suffocating. So that is a generational concern. But it's also beyond it, informed by an ideological persuasion. So what is that ideological persuasion? The social democrats. We also feel as young people that it's high time begin to redefine in terms of the aspirations of a society, where do we want Zimbabwe to move in terms of its ideological pathway. So we have agreed fundamentally in terms of that path. But also appreciate within the electoral process, remember, most of the people are registered voters according to provincial statistics released by Justice Chikuba. Most of them are young people. So we want to say, okay, you remember some of us, after graduating from college, we decided to join hands and form a movement like Hashtag Jamuka, this gown, this flag, and so forth, so that we demonstrate our need as young people to begin to participate in political affairs, but also to call for accountability within different leaders. So now is the time to also say, what is the role of young people within the electoral-centered approach in the Zimbabwean question? But beyond that, if these guys in ZANU-PF, MDC, and so forth, fail to recognize the recent wave that we call the conscience of the moment, that is that of generational consensus, they will be faced with the challenge of governing come 2019, because whoever governs must speak to the particular needs of the majority of the people in this society. But it's not only in Zimbabwe. It crosses beyond the borders of this country. The same call is being made just across Limpopo, South Africa. The same call is being made in different parts of Africa to say, how do African leaders appreciate the demographic boom? But also to say, you are appreciating that those who executed the National Democratic Revolutionary Project, most nationalist, the Mosaic, Jomo Kenyatta, Zaire Kwame Nkrumah, Zaire Robert Mugabe, and others, executed a revolution. But the revolution at this moment must be taken to another level. What is that level? That is the level of economic empowerment, the level of job creation, the level of alleviating poverty in our lives. So as young people, we say, how do we then galvanize different streams of history to reconvene and begin to plan a trajectory for our generation and generations to come?
Kodwa gift awungitsheleke mnumzana, wena uthini eningi labasakhulayo see this movement just as something that promotes abantu abasakhulayo kuphela. What do you then have to say to abantu abadala that then feel sidelined ngale movement yet?
No, abantu abadala manje abaqalekile in this particular movement because akula abantu abasha bangaphuma lohlelo lokuya phambili bengazwanga ukuthi abadala bathini. So, if you look at how the movement is organizing itself, yonke into eyenziwayo yinto ephuma ebadaleni, okay, kathesa kuyenzeni so. But the real important issue, the reason why abantu babecabanga ukuthi yinto yabantu abadala, babebona ukuthi abatsha yibo abangani ba-active. But I can tell you ukuthi abantu abayenza most of our activities ngabantu asebekhulile. Ungakhangela izini ukusupporta kwabantu abachiyeneyo, ngoba thina sikhangela into ze-expertise, sikhangela into zokuthuthuka ilizwe ukuthi liye phambili. And uzabona ukuthi abantu abaningi abayenza lezi zinto, ungayokhangela kuparlament, ukhangela u-proportional representation, ukhangela u-council, ngabantu abadala abarana izindawo zonezi. But sabe sikhuluma ngokuthi, how then do we link different generations But to begin to speak to future generations, how do we ensure Tama efforts?
Manje, nina, as people who are running this movement, what are you doing to ukulikhulume labadala libatshele lingasabi asililahlisi la. We want your advice, we want to keep you by our side. What do I lati? We also want to grow as people, as a united front, as a movement.
Yeah, one of the things we've done a generation of concerns is to have engagement, especially in rural areas. Can say manje programs in rural areas. Old people, old women. And one of them, I remember I posted it on Twitter and on my Facebook that I had this striking conversation with an old man in rural areas, in rural Mashonal and Central. And he says to me, young man, into Leli Kalisleo, I seen infected like Kalisa. Like Kalisa Udala, Kumanako Udala, Tinaja Batala, socially Segel and Jabaguchi, Injasa Kumatai, Ukarategi Luti, Uvelo, Lento and Ale, a generation of Kunsas Uti, Avacha, Avatala Usanganero, but Kukasu Kuna Yazindo, as to give the family, and my Uti Tinazati, Avacha, Abona and Baba and Zulu Abatala, Sidai, Avato Fanny Bebui, Avatala Nibulas, Uzi. Kushangani, kubele consensus around indaba yokuthi siye phambili, but also more importantly, umakhangela kurali besiye kurali nje manje obulawayo lapho obone khona abantu abadala bekuyibo ivi nebe behlezi phambili, njalo abaningi bakhona babakwanisa ukuba ngama-speakers kuhlelo besilawo kobulawayo. Why khona kuyi-important? Because you must also show and hear the trajectory and the direction from the historic narrative, from those who contributed. And also, Ugutawa Talabe Cheng Sutai, some of us in the state is a supporter of Umnumzan, advocate, Nelson Chamis. Latin Java Talasam Segel, Uze, Ukan Utai, I see a project Yavantuana, I see a project Yama Youth, Oto Munto Ketu, Avatal, Navangan, Avastitani, Navati, Avam Yaman, also bring the Melan Utai as somebody direction age.
Young Yamuzu and Fred. Ndikunzwa vari kutaura nyaya yavo vakuru ava vari kuedza kusimbisa kuti haisi nyaya yevechidiki chete, tiri kuti nevakuru vacho varimowo mubracket regenerational consensus. Amen. Tigaiti tigozonzwa kuti vanozvibhalanzisa sei, ndo mubvunzo watoda kuti tizonzwa kumberi kwatiri kuenda uko kuti vari kuzvisanganisa sei. Unoziva pachivanhu chekuZimbabwe ka kune transitional process yekutambidzana kwechimuti tsvimbo iyi induku yanetsa handiti zvinonzi kana vakuru vakuenda vanosiyirawo vadiki ndochivanhu ichi, asi tiri kuona manje kuti generational consensus iyaya hamene pamwe matsanangurira vari kuita yekuti no chinhu chiri kuti vese ngavapinde mubracket tichazonzwa kwavari kumberi kuti zviri kufamba sei.
Kodwa tikubamba mulomo kancane Gift, will come back to you in 1 second. Nizuti, we have our second guest, Umnumzana Louis Matutu.
Louis Matutu, umfanoke Zanu PF. Rekatimbo nzwa kuti vachati wochi mukoma Matutu.
Va Matutu.
Magadini.
Aiwa, tikufara kuva nemi pachirongwa kava kuri muraite.
Ndiri raite zvenyu Magadini.
Avanonzi comrade, handi uko kunoitwa zvema comrade.
Zvema comrade, aiwa raite comrade, aiwa.
Unondirangaridza zuva rimwe rakanzi na vachamisa vakomana, handisi kutaura kusvika maadresa title yangu.
Zvakanaka kuti tagai magadziriso zvakurusa.
Vamatutu, zviri kufamba here?
Tiri kufamba kuZimbabwe, makadini kwamuri?
Aiwa, kuno kuri nani. Tiri kuzeya nyaya panapa yevechidiki, tati tidzisunge nhasi dhongi nemombe tione kuti joki rinokakatika here. Saka pane vanga vachimbotsanangura manje mukoma Gift apa vachitaura nezve generational consensus yavari kumhanya nayo. Vakarerekera ku MDC vachitsanangura nekuti iri kushanda sei, nekuti ichamirira Zimbabwe sei. Zvinotafara kuti mimauyawo pachirongwa. Imi ndimi muridzika we hashtag ED has my vote. Muchidimbu tisati takuwanzira nyaya, chiichi iri kufamba sei, iri kuenda kupi?
Chokutanga chandingangotaura ndechekuti kana isu tichiti ED has my vote, tiri kutarisa kuti idindiani ndiyemasonda ambudzwa munangabva ndo president vedu totsanangudza kuti sei ane vhoti yedu chaita kuti sei chidiki timunhu uyu anokodzera vhoti yedu chii tine zvinhu zvatinotarisa sei chidiki zvatinofunga kuti ficha yedu ramangwana redu rakachengetedzeka kana riri mumaoko emunhu akaita savamunangagwa ndingangopa zvinhu zvishanu zvinoita kuti muhwisise chirongwa chedu ichi chekutanga takati isusu tinoita chirongwa chedu through yatingati social media zvepamhepo zvinosanganisira Facebook maWhatsApp Twitter nekuti vechidiki vazhinji ndo pavati chepiri tiri kutsanangura kuti vamunangabva vane vhoti yedu nokuti vanokurudzira runyararo munyika izvozvo zvega sevechidiki tinoona kuti ramangwana redu riri secure kana tine mutungamiri unokurudzira runyararo munyika chetatu sevechidiki tinoti EDS my vote vamunangabva vane vhoti yedu nekuti vanoti maiti ngaawani mabasa asi mabasa haabvi kumhepo vanoti mabasa anobva kumaindastry anomutswa anoshanda ndosaka muchiona achidokwaira kumutsa maindastry so nekuda kwaizvozvo tinenge tavapa vhoti yedu chechina tinotarisa vamunangagwa tichiona even mafambiro oita nyika yedu mazuva ano kuti vane rukudzo kune vamwe vamwe mapato vane rukudzo kuzvido zvevanhu vezimbabwe vane rukudzo kune vamakereke vane rukudzo kunyangwe nevanhu vanotarisirwa pasi pasi munyika so isusu vechidiki nekuda kweizvozvo netiona kuti mutungamiri akakodzera vhoti yedu zvinhu zvacho zvimwe zvinouya nekufamba kwenguva mukatarisa iko zvinoizi vanga vaenda kuchina zvokwadi mutungamiri unounza kundutso unounza zvinhu zvinosimudzira ikonomi yedu unokodzera vhoti yedu so ndingareva zvimwe zvavakaudza kuti muhwisise patinenge tichitarisa kuti purezidendi vedu vanoti tine 71 million inoda kumutsa yatingati zvemvura water system yemuharare yanga yatambudza vanhu kwenguva yakareba so kana tichitarisa izvozvo sevechidiki tinenge tichi munhu iyeye akakodzera vhoti yedu purezidendi vanoenda kuafricbank vanoti aiwa tibatsirei kuti investment iri kuda kuitwa munyika medu ive guaranteed kuitira kuti vanouya vasatya kuinvesta vachisika losi takatarisa izvozvo munhu akadero unokodzera vhoti vechidiki nekuti maindastry anomuka investment inouya vanobhenefita zvikuru tisi vechidiki ndingareva zvizhinji zvikawanda tarisai muone kusimukira kuri kuita marodzi edu nhasi tarisai muone kusimukira nekugamuchirwa kuri kuitira nyika yedu nhasi nekumwe nyika dzekunze dzinotibetsera zvinhu zvizhinji zviri kuitwa napurezidendi mnangagwa so vanokodzera vhoti yedu sevechidiki
ndoda kukubatai muromo zvishoma shoma ndinozokanganwa pane zvamataura apa saka ndiri kutarisa ndichiona musiyano wemovement yevechidiki vezanu pf yamuri kutsanangurai nemovement yevechidiki yegenerational consensus yemdc yanga ichitsanangurwa inimi yamuri kutsanangura iri kutaridza kuti vechidiki havasi kuti chitipai masimba isu titonge nyika asi vari kuti isu vechidiki tiri kuwirirana nekuti mukuru wenyika amboramba akabata ndo zvamataura kaizvo
hongu munoona nyaya iripo ndeyekuti kana tiri mune zvematongerwo enyika izvi zvakakosha kuti tihwisise zvatinotevera uye nezvatinoimba nekubhiridza mazvidhi kana tichitaura nyaya yekuti vanotaura izvozvo vanoti generation consensus vanotarisa zera remunhu zvinoisu sevechidiki vemuzanu pf nevamwe mazimbabwens anohwisisa kukosha kwenyika nekutongwa kwayo kwakanaka tinotarisa utungamiri hatitarisi zera ndingangopa muenzaniso zvimwe zvinhu zvamunoona zvinoshamisa kwazvo zvinoratidza kusakura nekusarongeka mukugadzirika kuva mutungamiri vashamisa vanogara vachitaura nguva zhinji nezvemabullet train zvinhu zvinokosta billions and billions of dollars zvimwe zvacho zvisimo even munyika dzabudirira sana america wodzokawotarisa kuti ungava utungamiri here kana kuti inongova nyaya yekufadzana tinobuda pasina uyezve isusu tiri nyika yemuafrica tine maitiro edu atinoita zvinhu ndingapa muenzaniso wezvinoita Mutare remasabhuku tsha nekumusha kwandinobva. Usabhuku unotambidzanwa mwana anorerwa achiudzwa padare achidzidziswa kuti dare rinofambiswa sei kana oziva kana mukana wako auya unotevera tichikwira saizvozvo. Zvino hazvidambukigwi, hazviurukigwi uyezve hazvisi zvekuimba nekungotevera kuti tipfuura zvegeneration tisizvo hazvinoreva. Ndingatora mufananidzo zvakare. Senyika kana tikatarisa zvinenge zvaachiziva nevanofunga ava kuti vanokoshesa zvevanhu vechidiki kuti vatungamire nyika, ko ivo sebato chii chavaita chinoita kuti ruzhinji gwenyika kutevere kuchiti zveshuwa apa paita utungamiri, zveshuwa apa pa tiri kuwana pundutso senyika? Vamwe chete ivavo vanenge vachitungamira mapato iyaa vanoti tisu vechidiki tiri kutaura zvegeneration consensus zuro ndizuro unowu vakanga vasingaoni vechidiki vacho kukosha kwacho. Tine nyaya dzaana zuva, vashandi vakange vachibviswa pabasa neutungamiri ihwohwo. Zvino udiki hwacho hunouya here pakutaura nemuromo kana kuti pakuita? Ngationeikuita kuvura kutaura nemuromo.
Vamatutu, mabvunzo mubvunzo watichatambidza kune vamwe vachauya kuzotaura, unenge unoda vanomiririrawo generational consensus uyo. Vamati, chii chamaita uyo? Regai tiuchengete taupfumbata kuno. Kana vangodzoka parunhare tichakumbira mumwe wavo kuti aupindure iwoyoyo vagotaurawo zvavanofunga. Mike, pane nyaya yesocial media yakataurwa nemutungamiriri weZANUP vamunangagwa. Ndanzvizira kuti vakamirira vamatutu.
I was scratching at itchy. Vamatutu, comrade, takaona kavamunangagwa vachiti varakashei pasocial media. Are you doing that?
No, zvaingoreva mutungamiriri wenyika vamunangagwa ndezvekuti vechidiki munofanirwa kuziva kuti zvinoitika pasocial media mune kodzerowo yekuzviaccessa nekureva zvinangwa zvemusangano weZANUP nezvinangwa zvenyika neutungamiri. Vaireva kuti regai kurega nyika nevechidiki vachirashiwa nekuudzwa zvisizvo imakagara makatarisa, vaudzei chokwadi varipo ipapo vanonyepera nyika. Ndokurakasha kwacho kubudisa chokwadi nezvakanaka zviri kuitika munyika zviri kuitwa neutungamiri zvinounza pupupu kuvanhu vedu nenyika. Ndokurakasha kwacho ikoko, ende tiri kurakasha tiripo.
Saka ndakaonawo vachamisa vane yavakuita yechipiri chega chega iyo paindaneti yavanouyawo vachiita maupdates vachiudza vanhu zviri kuitika kubato ravo nemafambiro avari kuita. Tiri kuonawo futi vamunangagwa vanopota vachiuyawo paFacebook vachitaurawo nevanhu saka paFacebook paindaneti apa pato neimwe batai futi kapa iyoyo zvimatongerwo enyika. Imimi sebato vechidiki muri kuzvigona sei kurwisana nevamwe vari kukunongedzera iwo ipo pamaFacebook pamatande mutanda apa?
Une nhamo zvikuru munhu unoshandisa madande mutanda aya kutuka kana kushoropodza vamwe, nekuti inini semaonero angu uyezve semaonero edu seechidiki weZANUP social media haisiye mukana wokutuka vanhu kana kuratidza zvimwe zvaunofunga kuti zvakasviba pamusoro pevamwe. Asi seutungamiri ndofunga mukatarisa even paFacebook yavamunangagwa zapurezidendi, mukatarisa even paTwitter account yavo, vanotaura zvavari kuitira nyika semutungamiri wenyika. Vanotaura zvishuviro zvavo kuvanhu veZimbabwe kuti nyika yedu isimuke. Vanotaura kwavainda, kwavabva, chavabata chinoita kuti Zimbabwe isimuke. Ende kana mukatarisa kuna vachamisa, vanotiratidza mipikicha nemisangano yavanosiita yavakaunganidza vanhu vakawanda vavanenge vasinga nemabhazi kukorokodza kubva kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Isino yechidiki handizvo zvatiri kutarisa. Ngatiti kutarisa vanhu vakaungana vakawanda, tikutarisa mapolitics, tiri kutarisa maprojects that are going to be implemented and that are being implemented. Zvinobatsira vechidiki kuti vaone babasa, vaone upenyu hwakanaka. So kwatiri social media iplatform yatinofanirwa kutaura zvinovaka nyika yedu, zvinotisimudzira sevechidiki vese nyika. And kana tichitarisa kuplatform yavamunangagwa semutungamiri wenyika, tinenge tichitora mabasa avo atinoona akatikoshera akananga menso echidiki toona kuti chatinokwanisa kuita kusapota nekukurudzira zvavanenge vachiita nekuimbresa sapoti yavanotipa ndezvipi ndokuzoita musiyano wacho zvino mukatarisa zuro ndizuro unoo pavachamisa panenge pachitaura nezvekuti vavona vajavulanisi vanda vavavhizitira vataura navo vatiwa tsimbo yemhuri yekwavamukomo izvozvo zvinotibetseresi vechidiki zviyezve dzimwe dzenguva unogona kuona kuti zvinhu zvacho ndezvemanyepo mhuri dziya dzinedziramba mhuri yavamukomo yakaramba kuti hatina kumboita izvozvo vavari gore vemanyepo vachamisa uyezve vajavulanisi vanda comrade vedu vatinoziva vamusangano wezanupiefu vakareva vakati handina kuziva kuti mandivhizitira kuti mutsvaki political mileage that is not what weare looking for
vamatutso
pane
vamwe vateereri vari kuda kupinda pachirongwa nevanyori vari kutumira macomments nemibvunzo tokumbira musaende kure zvakanyanya tiri kudzoka kwamuri manje manje tigonzwa mibvunzo yekuuya yemugopawo mhinduro yenyu mike tiri kunzwa kuti pane muteereri ari kuda
mulaleli ufarai farai unjani poti
nyaphila baba kunjani
ha nyaphila ntoni usungenele kuhlelo baba yini umbono wakho first of all question one are you hashtag ETIP as my vote or hashtag generation consensus
I'm hashtag Zimbabwe
yes but mawuko tege yes good response
uyu ndiye politician man
right so khuluka umfundo wakho baba basize
because one thing that we have to understand is
mm-hmm.
Those who are saying hashtag generational consensus, mm-hmm. they don't hate ED. They don't hate elders.
Mm-hmm.
They don't hate war veterans.
Mm-hmm.
They don't hate all those who contributed to the liberation struggle of this country.
Mm.
What they are only saying is, we have tried, ladies and gentlemen, but we have failed. We are agreeing we have failed. Maybe that which has made us fail.
Mm-hmm.
We could possibly get it right this way.
Mm-hmm.
Maybe it was because of an issue. Yekuti tikusara ta tichiri kumashure. Tichiri ku analog vamwe ku digital. The problem pakaitika when everyone celebrated after 15 November.
Mm-hmm.
When you saw all political parties vakaenda ku inauguration ya President Mnangagwa.
Mm-hmm.
It's because they were celebrating a generation ime yanga yapfuura. We expected, because it was even reflected in President Mnangagwa's cabinet, that he was still back in his same generation. That is what we have tried and failed. The only face in that change, dear President Mugabe, Pakapinaya, deputy. But otherwise, the rest remained the same. So we cannot expect a different result from a similar experiment and a similar process. And a similar procedure. Uthukuti isusu wakuru chigarai apa. Magara apa. Supportai muono. Makaita land reform. We understand the issues of land reform. Nema kwete kwenye zakaiti. Chiti moderatai as we move towards total emancipation.
Manje, farai. Wati mbambu mlomo. Umuntu omdala wathi ngisifake maybe in the shoes of umuntu omdala umuntu omdala uzakubuza athi kanti Farai mntanami are you saying ukuthi mina njengomuntu omdala I cannot do the same thing that you're asking to do
right look here umuntu omdala nyakwazi uyakwanza ukuthi uwenze kodwa sakuza mathonke sayihleka phela lapha baba akubone la from 2018 what happened it was drama after drama drama after drama 2015 2014 and so on but we lost five good years out of drama and the same people who had this drama are the same people who are seeking for another mandate for 5 years and that is not a joke we are talking of someone who has lost already 5 years and now we are skeptical of the next 5 years. That means I'm going towards pension before I even work. You know, I'm going towards pension before I work. What is the plan that they have for those youth, for that generation that is already lost? Because when you're talking of generational consensus, you're talking of a generation whose life has been lost entirely. Look onto someone who is 8 years old now, and is a graduate and is unemployed, and is supposed to go for the next 5 years to 35 years. This person is already an adult, but he's still staying by his parents' place. He's married, and they're already crowded. Imako kova one room. Are you saying you are not seeing all of this?
kodwa umZulu umnumzana uMathuzwe sesithi ayi siyambona uMongameli uyabhodabhoda, he's bringing in money, he's trying to, you know, uplift the economy, ukuthina njengabantu abasakhulayo sibe le msebenzi etshiyene. Does that not mean ukuthi i-generation le endala vele bayazama bavumile ukuthi yebo, hayi, they made a mistake, angithi for the past 30 something years bekulo mongameli umgabe, kodwa bona bathi sesilo mongameli umnangagwa, who is to them a breath of fresh air. He's bringing in new money, he's bringing in new investments, he's trying to open it up for abantu abasakhulayo.
How can kanti linda loku media? Let's try to analyze even our headlines from the state media itself.
Mm-hmm.
The same headlines that we are seeing today are the same headlines that we had in 2018.
Mm-hmm.
Dangote gets in today. We are, 15 billion from whatever, 15 billion from whatever. China mega deal, China mega deal. Actually, for the past 4 weeks, if you are to calculate cumulatively the amount in billions that we have recorded so far in the media, mm-hmm. surely we should be able to build another Reserve Bank of Zimbabwe. But still, all the problems are still there. Nothing has changed. People are still scattered everywhere. Okay. What gives us a hope that there will be a change ahead? Look, in Chitungwiza Hospital, who requires 1 million to kickstart kidney transplant. But then we have also another headline from the Herald saying that justifying Wuti, no, the president used only 1.3 million to go to China for 2 days. 1.3 million to go to China, chartering a plane when Chitungwiza Hospital requires 1 million. Those are misplaced priorities altogether.
Mm-hmm.
So we are seeing that the same people, people were crying, people never accused Ngabe of stealing. If you remember very well, no one ever accused Ngabe of stealing. But they were saying ministers around Ngabe. And the same ministers are the same ones who are in this cabinet.
Mukoma Farai. Hello. Eh, no, tirikunzwa nyaya yamurikutaura, ndirikufarira kuti unhuwani chekuti tina vasidzi vana vamatutu parunhare apa. Tichati kana mabva kudaika tozombovapawo mukano wekuti vataurewo zvavanofunga pamusoro penhau dzamataura idzi. Tine vamwe vateereri vakatisimbirira futi.
I will not expect anyone from ZANU-PF to understand the issue of general consensus because on their own, they cannot even question why they have a youth leader with 58. Number one, they cannot question that. So the president should be also from a particular generation. To them, it's foreign. If they are comfortable having a youth leader who is a war collaborator, who is getting benefits from the liberation struggle, to them, I don't expect anything with regards to that.
Nah, thank you.
Vakaterera vamatutu varipo parunhare, regai tigonzwa kuti vachatiwo kudii nezvazvo. Mike.
Mumhanya iko kuna muteerera. Gift usazokona.
Yebo, inikoni.
Right. Umzulu umlaleli esekhalakhala esithi yena ubona ngani umnangagwa zero. Wena ushilo wathi generation consensus is targeted towards unifying abantu but still promoting abantu abasakhulayo. Simzwile yena uLouis Mathuthu esesithi bona bakhangela ukusupporta uMongameli Emmerson Mnangagwa ngenxa yokuthi babona ngani uMnangagwa is looking to open up opportunities for abantu abasakhulayo. What do you have to say about that?
Yeah, so thank you very much. I think I need to give a relatively important response to what this guy is saying around the 5 key points that they raise around their support of E.G. Mnangagwa. And I don't think it's proper politically for this guy to say, this guy, Nelson Chamisa, is the same who propped up people within the Labour movement with the coach and all that particular issue, which is very true. But I don't think we can't help it, but they are the same people who have said, let bygones be bygones. Why? Because the same man that's saying it is my vote is the prime responsible person for 20,000 people who are massacred in Matebele. The same people who has Robert Mugabe his close ally when they destroyed people around the operation in Mrambatuna, Karika, and Salangwe. The same man who was also at the center, remember, he's the Minister of Justice and also these guys in the military. Showed the aggravation in Chiaswa, leading to the loss of the 15 billion that Robert Mugabe acknowledged. mean, more and is not the guy to talk about the historic narrative of opposition. But for us, our concentration, my brother, is really around our disagreement with these people. It's not on the name of the ICS, whether it's generational consensus, because to them, the issue of generation renewal, generational transformation does not exist in Zanzibar flexible. It's not mandatory. You can't do that in Zanzibar to speak about generational transition. Why? Because a few people who attempted to do so in what they call generational force, whatever it was, I know someone super vocal. This was, I don't know who was going to, I don't know where they tweet and post from these guys, Jonathan Moege and so forth. So it's not allowed. And if you remember the statement that was given by the vice president, the then army general, Chiwenga, was the Gagao declaration, a clear generational resolution around the Kabao that must control power. So they are clear that we must not allow power to go to the next generation. Why? Because they think they have monopoly. And this is not only a Zimbabwean problem, but it's broad. It has led to different revolutions against national movements in different parts of the country. So, but what is our difference? Our difference between the generational consensus, it is a must vote by. We don't disagree only on the question of age.
Mm-hmm.
But the ideological pathway that these guys are taking, they are taking the country back to austerity. So what does it mean? If we think they are worried about the livelihood of young people, really would not be seen if they spending taxpayers' money, flying, becoming a permanent resident of this guy, spending time out of the country. Because the first issue that must be made is between the government and citizens of Zimbabwe. So for us, the most important we have argued, and we continue to argue under the hashtag generation of Zimbabwe, that we must restore the social contract in Zimbabwe. The question of trust. The reason why we don't have money in banks is not because IMF has failed to give us money. It's because people don't trust this government. It's full of crooks. The reason why people are disappointed after all when the EB announced this government. It was because their own expectations. You agree with me that you do not expect people like Tobai or Tony to remain registered general. You do not expect all the people showing their aggressions in government. Very meritocratic.
Imani, what is Mbambu Mlomo puti? What is Mbambu Mlomo? We'll come back to you in 10 seconds. Right.
I hope we are not going to be
able I hope. Because we are going to be
able
but in doing what them tell us, we are Rickson.
We are going to be able to get to the end of the world. Yes. Mkoma Rickson.
Yes, Baba Magadi.
Tino Simba, yes, Magadi kwa imimi.
Nayo ando Simba kwa kadiko kwa Amerika.
Aiwa chando bedzi. Chando bedzi. Gadzirai nyika tuye.
Ida ane kuhangu adisku mira mkazire nruku uya angu. Amena nana ever.
Chazo wakuti mune mbunzo. Kamu kuru munu laku kanda mbunzo. Kuna wama tutu kanda zonyu waka terera. Tine mimwe miviri mitatu futi yata waunga nizira pana.
Awusi mbunzo is such.
Alright.
Ndiri kuti nini vama tutu wanga wakitaura nema zaita wana wachamisa kuma rallies awanoita. Vano tauranyaye kuti ivo misa vano tauranyaye ma bullet trains vano tauranyaye ma spaghetti roads vano tauranyaye ma air force kuruzeva. Yes, we understand kuti zunizo zuma dreams arukuitwa ne mutungamiriri arukuita mutungamiriri anditika. Mm-hmm. And zviri nani munoziva kuita ma dreams than not to dream. Zviri nani kuuye kureverwa nhema nemunhu mumwe mutsva than kungoramba uchingoudzwa nhema dzimwe chete kubva rini narini tichingoreverwa nhema dzimwe chete. It's better kuti tive nema dreams. Zviri nani kuva nema kana uchiverenga uri mu examination class. Unenge one ma ambitions kuti if I pass I would like to do this. Manje kwa ZANPF iyo ichawani ine ma dreams api aichauya ichitiudza. Pane zvinyowani zvipi zvavachatiudza. Vamatutu vasada kuti iyo vari mudiki seizvo zviyazve votinyepera vachiti vamunangagwa vanouya nemamwe mama opportunities ekuti mabasa atichava nawo. Hakuna mabasa ariko atichaunzirwa nezanupf. Zimbabwe is closed for business, not open for business.
Mira itukubatemromo, tiyo wama tutu opportunity to respond, Eva Rickson.
Going to open in any time sooner.
Mukoma Riki.
But I
Chimbo Mirai Lama Tutu Rambo Vambo Mira on your soka Zavo. Tinenge takuwa kanda pasipembazi. Gatimbo vapa iwa mkana vambo. Mira mira ova pindure, ova chitaura oza. Varu kutaura nyeza aso. Nai.
Okay.
Msaende kure. Tichiru kuda ipachirongwa. Vapa tutu. Mazinzo yele zuruta wanewana wakawanda isu.
Ndanganda ka terera hama dangu. Asa nimi. Chino ndifadza chini chumetete. Sekutu muno tipa guwa ya ku... Sana ngurra na neku diskata mzakada ezi nika edu saka kosha mino stenda ezo. Ba, regai ndika ure pane ama yangu yanga ikita ura kuti vamnanga ba wakatora mari ma milion zakati wa chinda ku China. Saka kosha kuti siwane atingati mafetu kwa chirungu. Tatata ura swa tinga usiti kuchuzaka mira sei. Nekutuwa kuchangante kuti mare akashandiswa. Nwamnanga kwa kufamba wa chumiza nyika. Kande nyika. Asinde vano vano usisa. Watunga tima uisa. Vano tukutunga miri. Wafunga kushandra nyika. Nekumuta ekonomi nyika. Ngati wasigirei. Vainde lembele nebasa. Vachina masa wapenyu. Wakakosha kuti wafundo. Merumura mazu wakuti. Imari iko ya makapa mtunga mira atenda kunze. Chawana kuti hakuna mari. Yenyika ya kato kwa hiko kwa asu kutushamu wali zao nodaku wati gira zao wafamba na zunguware kutu wati mwenyika ndo uya panyae chipiri wataura wati tawa mezunu zumeche 2030 ndo zataka wa na nazi ndo zatinongowa pano daku tika nato taura nyae zwenyika che kutanga atifani kutangwa atifani kuwa ne atinoti my emotions. Nyaya zenyika tunoda vanhu vari soba mupfungwa nemumaonero avo. Hongu 2013 kune zvakataurika. Zvakaita kuti Zambia iwe naelection. Asi kwaiva nemutungamiri waibva Mugabe. Vamugabe havachipo nhasi kuna vamunangagwa. Vamugabe havangafanani navamunangagwa pakutungamira kwavo. Ndingapa zvinhu zvakawanda zvikuru zvinosiyanisa vatungamiri vaviri. Vamugabe vaiprotekta. Kana kufaridzira mbavha dzakaitisana Jonathan Moyo. Hakuna usingazivi kuti vaiba mari yenyika. Vana kasukwera hakuna usingazivi kuti vaiba mari yenyika. Asi vaifaridzirwa naMugabe vachiti zviri nani shangwari dzangu dzigano zvakanaka pane kuti nyika isimuke. Nhasi tinoona vamunangagwa tiri mu 2018 yanhasi. Vanoti kana uri korapi kana usingagoni kutungamira nyika zvakanaka usingagoni kushanda nesimba. Hauna nzvimbo muhurumende yanhasi. So hatingati zvataiwa ku2018 ndo zvatinazvo nhasi 2018. Vamunangabva vane kunyange vanouya kuzodzesa munyika yedu pane mitemo yakaparugwa iripo yekuti chii chinotarisirwa kuti munhu anidzese netombesa yase senyika hatina kuzviona 2018. Ndangoreva zvangu zvishoma izvi. Kune nyaya yataurika asi tavasina kuziva. Mabasa haiti wasofa na vamunangagwa. Vamunangagwa kuChina vakadzoka ne 20 million cash inobatsira nyaya yekushomira kwemari munyika. Yamuchaona ichitanga kushanda mazuva anotevera mapfupi anoita kuti mitsetse mumabhenki ipere vanhu vedu vakwanise kuwana mari. Handina kuzviona 2018 zviyezve handifunge kuti kune umwe mutungamiri watazviita. Vamunangagwa vane madhira akawanda aripo ari kuuya munyika. Akanangana nekusimudzira ekonomi yedu. Munofungavo kana ndinivo ukaona bhanga guru nenge Africa Bank rotaura kuti aiwa tine 1.7 million yekuti oga oga unoda kuinvesta muZimbabwe nekuda kwaamunangagwa ngaave nechokwadi chekuti mari yake iri secure. Kana uchifunga kuti ingainda isu tichashandisa 1.7 million kumeka sure kuti tabhadhara mari yako inenge yarasika iyoyo. Ndingataura zvangu ndichiti hakuna bofu rinotungamira rimwe bofu nekuti wose mapofu angaura mumwena. Vanotaura vachiti vashamisa zviri nani vareve nhema itsva dani kuteerera nhema dzatangurisawa nguva yose. Ndinofunga kuti nyika haisi yedambe. Nyika ndeyekumeka shuwa kuti tawana utungamiro hunokoshesa budiriro yenyika uye zvine ramangwana renyika. Hatingaiti hatingati experiment pachirungu kuda kuona kuti zvii zvichaitika kana ndingapinda
Ko iye chicha akakoshera chinogona kuita kuti timuti mutungamiri wenyika. Ngativei nevakuru vanohwisisa. Nekuti tikangotevera nyaya yekuti generation consensus tisingahwisisi zvazvinoreva, tinorasha nyika nekurasha kwatabva zvataita senyika. Ngatitarisei kuti senyika chii chatinofanirwa kuita kuti tisimuke tisvike pakasvika vamwe. Zvino kana tikataura nyaya yekuti vachamisa vari kurota madreams avo anoratidza kuti vane zvimwe zvinhu zvavanoshuvira kunyangwa zviri zvenhema. Zvokwadi tinenge
takarashikaibomira ipapo vavatuiva
Mike, nguva yedu ndo yako ende achinotiperera handiti
mukoma Rickson achida kukupai mukana kuti mutaurewo asa hangu handizo dzapera, saka taakutoti bhaibhai handiti mukoma.
Asi zvapindurwa navamatutu mazvinzwa kamukoma Riki.
Aiwa, ndandichida kungotoda kungotaura mashoko maviri.
1 minute mukoma, tiite tichioneka, nguva yaakutiperera.
Yes, mukoma Matutu varikutaura zvakanaka, asi chiripo ndechekuti hurumende kana ichinzi hurumende kana riri bato haitongwi nemunhu mumwe. Vasatirevera nhema dziri pachena dzekuti vai mugabe vaiita zvinhu voga, vaiva vose navamunangagwa. Idzo ndoo nhema dziri pachena dzekuti vamugabe vaiita voga. Ngavataure kuti vakafeila apaya pakuu yakaitika iyi, ikuu yakangoitika asi takango ibhazi mbiri imwe chete takangochinja madhiraivha chete, vaishanda vese vanhu ava, hapana chinhema dzavanotiudza.
Nguva ndo yakutiitira majerasi mukoma wangu, but tinoda kutenda zvikuru nekupinda muchirongwa nai, mova nezuva rakanaka. Regai tichiita kuti tikumbire vateereri vedu vamwe naivo vataurawo mashoko ekupedzisira vatigoonekana, nguva yedu yakupera. Tiri kunzwa kuti vahepimo vanga vauya.
Hanzi namba yavo irinetsa yasi ticharangarira kuti chavatsvaga chavaaiwa
zvakanaka. Totangana na mukoma Gift nai
tichimuverenga macomments kavatere iwe they show you love by Facebook ausina umbavarangarira haunyare here.
Hatiri kuitira kakuti magets edu vasizivana vamatutu vagowanawo 1 minute yekuonekana nevateereri kati sati taenda.
Oright, ngativapei mukana vaite malast words.
Last words,
ndochibhonda nevateereri.
Hauoni manje mukoma Gift.
Thank you very much.
Mutuka baba, akonje. Mashoko enye kupedzisira mukoma. In 1 minute.
For us, as a generational consensus, we say this coming election is between the future and the present. As young people with different streams of history, let us reconvene and open the future whom the present is holding in supplication. Thank you very much.
Amen. Thank you, baba. Thank you. We love your support. Murambe mchitsigira, ticharamba tichikutsvagai zvakare. Vamatutu muripo here?
Ndiripo.
Muchidimbu, comrade Matutu, mashoko enyu ekupedzisira kuvana veZimbabwe vakateerera.
Ndiri kuti ini nyika inoda vanhu vane muono, uyezve chinhu chinonzi nyika chakakosha. Ngatiregei kutevera mhepo, asi titarise kuti kwatinoenda kunei, uyezve unoenda nesu ndiani, ende chii chaaitira nyika zuro kana nhasi tinoita kuti tifunge kuti mangwana uchange anesu. Zvakakosha kuti titsigire efoti yavamunangagwa, nyika yedu isimuke, torega kufunga zvematongerwo enyika zvinoputsa, asi totarisa zvinovaka ramangwana redu senyika kuti nyika yedu isimuke tisvike pakasvika vamwe.
Thank you very much, tokutendaiwo vamatutu. Tichakutsvagai zvakare muzvirongwa zvinotevera tigoramba tichizeya nyaya dzinosimudzira nyika kudai nai.
Ndinotenda.
Zvakanaka, mova nenguva yakanaka. Mike,
right.
Mutuka baba, akonje. How have you been?
What thank you so much. Bona, lamhlanje lingenile kuhlelo ngobuningi benu. Kukhasi lethu lesindebele kulo Alfin Gugushumba, siyakwamukela kuhlelo. Sisi, thank you so much for joining us. Raymond Mapakata uthi the sound is great. Thank you so much. Golden Chooks uthi ngiyabonga mzu. Hashtag Power Ace Radio. Ngibona ngani ubekhuluma lo Alfin. Charity Ngwenya, hello, hello, hello. Ndlovu uthi well done to twos, hashtag EDS my vote 10, hashtag generational consensus 0. Waza waqala ukuhleka. Raymond Mapakata uthi hashtag generational consensus. Ubusani Mbuso Ntini uthi first things first, ED doesn't have to be a globetrotter to invite investors. Investors should come to us in Zimbabwe. And Ubusani Ntini uphinde wathi 38 plus years of promises akasafuni uthi hashtag
wow.
But yeah, I thank you so much, Valali Lingenile, ngobuningi benu lamhlanje. So, But I did.
Eh,
what in Nigas
Umbaya Pere, Regana, Tichinengu and Chanati.
Ah,
good, Rikati Veringa, Mamma, my comments, the Shona Ripana Pans, and a Denny Maringe. Vamatutu is singing for his puppet. My goodness. Malvin, Malas Tendai, and we have called a few people liars as Avarunyanya. Fidelity. Ah, Guaya Baya Pere. Nay.
Alright, Malay. Good night from Mike Hove. Until next week.
Ini nonzi Evans ninga musara nimfaro tosangana zvakare.